Mangwanani akanaka vatereri. Tinosangana zvekare mangwanani anhasi uri musi wechishanu ndira 24/2020. Makaterera kustudio 7 nepfenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa nestudio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Chirongwa ichi chiri kubuda live izvozvi paFacebook page yedu yeVOA Shona. Ini ndini Tanonoka Wande, ndiri muWashington DC ndichiti rezvinoi zviri muchirongwa chanhasi. Varwere vazhinji vanoti zvinhu hazvisati zvanyatsomira zvakanaka muzvipatara zvehurumende. Rimwe sangano rinomirira varayiridzi riri kushishikana zvikuru nekudzikira kwehuwandu hwevana vakabudirira mubvunzo dzeordinary level dzegore rapera. Semazuva ose, tichanzwa mameseji enyu amatumira kustudio 7. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichibva kuno kustudio 7 iri muWashington DC. Kunyange hazvo vanachiremba vari kudzokera kumabasa, varwere vazhinji vanoti zvinhu hazvisati zvanyatsomira zvakanaka muzvipatara zvehurumende. Rutendo Mawere anoti panyaya inotevera.
Vanachiremba, avo vanga vasingaendi kubasa kubva muna gunyana gore rapera, vari kukurudzirana kuenda kumabasa mushure mekumbwa kwehomwe yekuvabatsira nemari inobva kuEconet kuburikidza nesangano reHigher Life Foundation. Kunyange hazvo vanachiremba vari kudzokera kubasa zvishoma nezvishoma, zvinhu hazvisati zvaita zvakanaka muzvipatara. Mumwe murume vaEbel Dube vanoti kunyange hazvo murwere wavaivapiwa mubhedha nemusi wechipiri kuSalim Mugabe Hospital vakamira kwemaawa akawanda pachipatara ichi vasati vaona chiremba.
Tikane murwere nezuro makuseni takazokwanisa kuona chiremba 5 o'clock dzemanheru dzatodarika. Hapana kana akakwanisa kutitsanangurira kuti kuchiremba vanga varipi, and mamiriro ezvinhu anaomira zvakanaka pano pahospital. Zvinhu zvavari kuda kuti titenge zvokubatsira murwere ari muchipatara zvakawandisa, and mari haisi kukwanisa kuwanika. Hatizivi kuti hurumende haina zvainokwanisa kutiitirawo here.
Mumwewo mukomana wechidiki akada kungozivikanwa nezita rekuti Sam aiva uya nemunin'ina wake airwara, anotiwo vakatura nguva yakareba vasati vaonekwa nachiremba.
Dokta akaenda kulunch haana kudzoka, akazodzoka zvemuna 5 kungotosviba. Ndopa akangonyoranyorawo zvaakanyora vhazo iye ajuti rake uranga rakutopera. Kasi umwe wacho akazouya akazotiitira zvedu fast iye akazotikurumidzirei vataavaazopiwa mubhedha.
Studio 7 yakaenda kunzvimbo inosvikira varwere nguva dzezuva rovira ikawana kuine vanhu vashoma-shoma vaivakamirira kurapwa. Pashanyirwa uchipatara cheparirenyatwa panguva dzekushanyira varwere nhasi, muchipatara umanga muine vanhu vashoma vakapewa mubhedha, uyewo vamwe varwere vataura neStudio 7 vasina kuda kudomwa nemazita vati mazuva mazhinji vanoona chiremba kamwe chete pazuva. Mutevedzeri wemutungamiriri wesangano reZimbabwe Hospital Doctors Association, Dr. Masimba Dindoro, vati nhengo dzavo zhinji dzange dzadzokera kubasa, asiwo vachiti vachazonyatsoita ongororo svondo rinouya kuti vaone kuti vanachiremba vari kumabasa vakawanda zvakadii.
Situation tichazonyatsokwanisa kuyasesa next week, but semamiriro azvakaita zhinji rwemajunior doctors vangu rakadzokera kubasa tanga muna December. But tichazonyatsoona nekufamba kwenguva, especially next week, kuona kuti kupresence yemadoctors inenge yati full capacity here kana kuti inenge isina kuita zvakanaka. Vandomamirira zvakaita.
Vandoro vabvumawo kuti zvipatara zvichiri kudawo mishonga nemichina kuti varwere vanyatsobatsirwa zvakanaka. Gurukota rinoona nezveutano vaobhadhaya mwoyo vakaudza vatori venhau nezuro vari kuSalim Mugabe Hospital kuti vanachiremba vanga vari kudzoka kumabasa kunyange hazvo vasina kukwanisa kutipa uwandu hwemadhokotera vapabasa.
Tinofara kuti machirembe edu vari kudzoka vese vachiuya kubasa, chinhu chinonakidza kuti vange vari pabasa. Zvinoita kuti zviite nyore vanhu tichigara pamwe chete tichiona kuti maproblems akamira sei, togadzirisa tese pamwe chete. Ndeo chikuru chiripo. Vanhu vese muripo mobatsirana, moteererana, muchinzwa kuti vamwe vari kuti chii. Hazvisi zveumbimbindoka, ndezvekubatsirana vanhu muchibetsera nyika yeZimbabwe.
Vanoona nezvekubudiswa kwemashoko muEconet vafunga imandivei vaudze Studio 7 kuti pachirongwa cheHigher Life Foundation ichi pavakambovhara muna zvita madhokotera 365 ndivo vaivanyorera kupinda muchirongwa ichi, asi vakati vakatora 362. Vamandivei vati pavakavhura chirongwa ichi svondo rino icho chiri kuvharwa mangwana, vati vana chiremba 65 ane 65 ndivo vakatora magwaro ekunyorera chirongwa ichi. Uye pamasikati anhasi vana chiremba 300 nevana ndivo vanga vadzosa mapepa avo. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndine Rutendo Mawere.
Sangano rinomirira varairidzi reProfessional Educators Union of Zimbabwe rinoti riri kushushikana zvikuru nekudzikira kwehuwandu hwevana vakabudirira mubvunzo dzeordinary level dzegore rapera. Mutungamiri wesangano iri vaWilson Makanyaire vanoti zvinhu zvakaita sekukundikana kwevana vechikoro mubvunzo dzavo ndiwo munongedzo wekuti zvinhu zvaenda kumawere munyika. Vanoti zvimwe zvakawedzera mukukundikana kwevana uku inyaya yekuti varairidzi havasi kutambira mari dzinovakwanira, izvo zvinozoitawo kuti vasadzidzisa nemwoyo wese sezvo nguva zhinji vanenge vasingaendi kumabasa. Zimbabwe Schools Examination, ZIMSEC, yakazivisa nemusi wechitatu kuti pavana 265 nevatanhatu ezviuru nemazana mana nemakumi matanhatu ane vana evana vakanyora bvunzo dzavo, vana vanongosvika zviuru 63,250 ndivo chete vakakwanisa kubudirira zvekuenderera mberi kuadvanced level kana kuenda kuzvikoro zvepamusoro-soro. Ngatinzwei vachitsanangura muhurukuro yavaita naJonga Kandemiri weStudio 7.
Ichokwadi mano amai vangu. Maprovinzi edu paripo gumi, vanhu vasachigaro vedu vaita ongorori vakaona kuti zvechokwadi vana vakafoira. Ko tingaita kusandana mhaka yemwana wamai? Zvinhu zvakadai ndozvinoratidza kuti nyika yedu yaenda kumawere. Vana vakafoira machacho ana mari yekutambira, so havagoni kutita nemwoyo wese. Vabereki havana mari yekubhadhara fees, havana mari yezvikoro. Vana vanorovha chikoro dzimwe dzenguva, havakwanisi kufunga zvakanaka. Vana vacho vanoenda kuchikoro vaine nzara, vachitambura, vachinhonga mashasho nemuromo. Saka hakuna chisingapasiwa. Saka vana vakafoira zvechokwadi zvinonyadza. Apa Zimbabwe yakanyadzisa vana vakafoira zvechokwadi.
Asi vamakanyaire, kana imi muri kumuka muchienda kumabasa, zvingabva zvaita here kuti nematambudziko amuri kutauraya pabva paitawo kuderera kwakadai kwedzidzo?
Vadzidzisi havasi kuenda kubasa kunodzidzisa. Vadzidzisi vari kuenda kubasa kunochengeta basa. Kuti kana basa rangu zvobhadhara vachitsvaka kudzidzi. Chokwadi ndechekuti tinotaura mazwi echirungwana incapacitation ana zvino nezvino. But chokwadi ndechekuti maticha anoregista pachikoro. Vonzvenga vaenda kuchikoro kwezva kugoridhi. Vonzvenga vaenda kunotengesa madomasi. Vonzvenga vaenda kunotsvaga raramo. Zvekuti ngati vari kudzidzisa kunyeperana. Asi kuti sevanhu vanotya hurumende yavo inovadzvinyirira. Vanononyoresa kubasa kuti tauya. Votiza kana vahedhimasa vava kuzviziva kuti tichihangararana kana vagere pachikoro. Saka kunyepa kuti tinoenda kunodzidzisa, tinoenda kunochengeta basa. Kuti zvichida kana hurumende yatinzwa, zvichida kana nyika yedu yanaka, ndiri pabasa ndichazobhadhara. Inongori hope, but chokwadi ndechekuti vana vari kufunda, vadzidzi vari kudzidza kunyeperana.
Takaonawo zvakabuda pabvunzo dzeA-level. Zvinenge zviri kurakidzawo kuti vana zvikuru kumatunhu akaita seManicaland vanenge vakabudirira zvakanaka paA-level. Musiyano uri papi nezvabuda muO-level izvi?
Ichokwadi mwana wamai vangu, bvunzo dzeA-level dzakatinyadzurudza, vana vakapasa. But analysis yangu ndemudzidzisi ndeyekuti vana vanenge vaakuA-level vaamachuwa. vana vanenge vaku A level vava vanenge kuzvita voga vachifambira voga vachizverengera voga vachizvigundira zvinhu zvavo voga havangafananidzwe nekwere dzinobuda mukaka dzeku O level dzina kuguidwa naticha. A level izvi nyika yakanaka, tinotaura isu sevadzidzisi kuti 95% ndeemwana wechikoro anozviitira zvinhu zvake ega. Saka kupasa kwavana veA level hatizove matundundu sematicha. Tinofara hedu but hatingazove matundundu sevarayiridzi. Chokwadi chekuti vana vakazviitira uye zvekare vabereki zvichida vana vanenge vagiredhiwa ya timu yevana vadarika gundo the O level pamwe vanotiwo maprivate lessons pano nepapo vanenge vari vashoma than vana veO level zvekuti vana vakapasisa nematicha ava kunyepa mwana wamai vangu vanhu vakazverengerava vamachova vakura.
Mutungamiri wesangano revarayiridzi reprofessional educators union of Zimbabwe vawilson Makanyaire vari parunhare naJonga Kandemiri westudio 7 vari kumashonaland west. Sachigaro veZimbabwe Anti-Corruption Commission amai Lois Matanda Moyo vanoti commission yavo iri kushishikana zvikuru nenyaya yekuti vakuru vakuru vari kupomerwa nyaya dzeuhori vavanosunga vari kuburitswa muusungwa pasina zvavaitwa. Godwin Mangurya anoti panyaya inotevera.
Vachitaura pakuparurwa kwemagwaro eTransparency International Zimbabwe anoona nezveuori amai Matanda Moyo vati nyaya iyi iri kuvanetsa zvikuru asi vakati vari kushanda nesangano reNational Prosecuting Authority kugadzirisa dambudziko iri. Asi vati kunyange hazvo vasiri kufara nezviri kuitika vari kuita basa ravo nemazvo uye pari zvino vasunga vanhu vakawanda vari kupomerwa nyaya dzeuori uye vave kutoshaya nzvimbo yekuchengetera zvinhu zvakatorwa kune vanhu vaiita uori.
From those believed to have committed grand corruption.
Takasunga vanhu vakaita uhori hwemhando yepamusoro. Izvi zvatichina pekuisa zvinhu zvatakatora kubva kuvanhu ivava. Pane mabank accounts akawanda akavharwa uye pane matanha tiri kutora kuti nyaya idzi dziende kumatare. Sezvamunoziva, mutemo sezvauri unoti National Prosecuting Authority ndiyo inoendesa nyaya idzi kumatare edzimhosva.
Vati komisheni yavo iri kuendera mberi nekudzidzisa vanhu pamusoro pokuipa kweuori uye tarisiro yavo ndeyekuti paramende ichagadzira mitemo inoita kuti vakwanise kuita basa ravo pasina zvinovakanganisa. Mukuru weTransparency International Zimbabwe amai Muchaneta Mundopa vatiwo kunyange hazvo vari kufara kuti komisheni iyi yakasunga vamwe vanhu vanonzi vakaita uori unotyisa havasiwo kufara nenyaya yekuti nyaya idzi hadzina kwadzinoenda. Vamwe vanhu vakasungwa nezaki zvikaita mutauro munyika vanosanganisira vaimbo vemakurukota ehurumende amai Priska Mupfumira, vaIgnatius Chombo pamwe nevaimbo vemutevedzeri wemutungamiri wenyika vapelekezela Mboko. Vanoongorora nyaya dzematongerwo enyika vakazvimirira Dr. Wellington Kadzikwa vati kuchema-chema kuri kuita amai Matanda Moyo nekomisheni yavo kunoratidza kuti ndivo vari kutadza basa.
Tinoona sekuti kana vachigunun'una kuti vanosunga vanhu mangwana vanenge vaburiswa zvakangofanira nekuti vanofanira kutoregedzawo basa ranyu kuti hapana chavari kuita nekuti vanotarisira kuti ivo vanofanira kubata vanhu kuti uori upere. Ivo kana vasina simba vari kuitei? Zvinoreva kuti but iroro Anti-Corruption Commission yacho mugadziri wayo akagadzira kuti anga akatongoaraidza kuti ndichangogadzira chinhu chisingashandi ndinyopedzera kunge chiri kushanda. Saka kana vasina basa ravari kuita ngavabve zvavo muofisi vaende kumba nekuti tinoda kuti vaite basa.
Zvichakadai amai Matanda Moyo vati Zimbabwe iri kurasikirwa nebhiriyoni nemazana masere ezviuru zvemadhora pagore nekuda kwevanhu vasingadi kubhadhara mitero. Vatiwo komisheni yavo iri kuedza pese painogona napo kusunga vese vanotadza kana kuti vasingade kubhadhara mitero. Magwaro aburiswa nhasi anoratidza kuti vakadzi ndivo vanonyanya kubatwa-batwa neuori apo vanenge vachishingaira kuriritira mhuri dzavo. Veruzhinji vanoona mapurisa ari pamusoro panyaya dzeuori achiteverwa nemahofisi aregistrar general anopa mapasipoti nezvitupa nemagwaro ekuzvarwa. Mumitsetse yemafuta emotikari ndimo munonzi munoitikawo uori unotyisa. Zvinonziwo vanopinza vanhu mabasa pamakambani kana kuti mahuman resource officers ndivo vamwewo vane uori hwakanyanya. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Godwin Mangudya.
Chobotarisa zviruma pepa nawo anasi. Muherald mune nyaya pamusoro pevaimbove mukuru wemapurisa vaAugustine Chihuri. Avo vari kupomerwa mhosva yokutora mari inoita mamiriyoni mana emadhora ekuAmerica kubva kumapurisa akange achida dzimba dzinomutengo uri pasi kuHeathcliff. MuHerald zvekare mune nyaya inoti mapurisa ari kuramba achibata nekusunga mashurugwi, richiti mashurugwi asungwa pasvondo rimwe ave chiuru nemazana masere nemakumi maviri nevatatu. Chronicle rinoti hurumende iri kunyora mutemo unoita kuti vanhu vari muZimbabwe vakwanise kubhadhara mari yemapasipoti nemari yekunze. Yasvika nguva yenyu vateereri, tinokukokai kuti mutitumbire mazwi enyu muchitaura mega zvamunofunga.
Kazwai vashamarari veStudio 7, ndanzwa murume uyu anonzi Gadzura Chirumanzu achiti mauto haafaniri kupinda mune zvematongerwo enyika sezvakataurwa naPresident Chamisa nekuswera zuro kumusangano wavakaita. Asi chandishamisa ndechekudzezvo wabva vazoti mauto iwayo zve amboti haafaniri kupinda mune zvematongerwo enyika achiti ED Munangagwa ndiye chief commander wemauto, kureva kuti mauto vanotoriwo nemumwe wemauto ari kuvamiririra imo mune zvematongerwo enyika. Handizivi kuti mashoko ake aya anotanga afunga here kana kuti anongotaura, nokuti ndazoona zvaita kunge anga akuzvikirasha iye ega zvaambotaura kuti mauto haafani kupinda mune zvematongerwo enyika. Pedze zvovoti vachamisa vaitaura sirizvo.
Hallo vana mukoma Jonga nana Blessing uri paStudio 7. Ndinoitwa Nesha Ntekere. Ndiri kudawo kutaura apo pane mashoko ava. Vanhu ava vari kudawo nyatsoti zvinhu zvisike rini chaizvo chaizvo. Vari kudawo nyatsoti vana veZimbabwe vafirika kuti vararame. Toyatonzwisa kuti ivo nyaya yavo chaicho iri papi chaicho kwekuti vazotaura mashoko anogwadza vanhu veZimbabwe. Kudai vachiona vanhu veZimbabwe vachitambudzika kudai so, asi ivo vanoramba vachingoti hanzi tichake tichingotonga. Ko kutonga ku kunozivei? Kutonga hakuna zvakunobatsira. Nyika ino inoda vatungamiriri ngeZimbabwe. Hidi vanhu vanotonga, hidi vatongi. Hadai vanga vatibatsirawo taitawo nyika yedu yaenda mberi, vagona kuti vasiye zvavo nekuti vakundikana kutonga.
Makadi mose paStudio 7, ini ndinoitwa akutamba tamba nesoro, ndinobva pachipinga apo. Ndinoshamisika zvikuru ndichinzwa ana Chirumhanzu uyo achitaura zvinhu zvisikanzwisisiki. Handizivi kuti vanogara kupi vanhu ava, kuti vanogara muZimbabwe here kana kuti vanogara papi, nematambudzikiro ari kuita vanhu muZimbabwe. But unotonzwa veitotaura nonsense dzavo ana Chirumhanzu ava. Yei, handizivi kuti vanhu vakaita sei. Ngavadzidzo gwara rakanaka ana Chirumhanzu ava. Ngavaitewo vanhu vanonzwira vanhu tsitsi, vanhu tatambura muZimbabwe vakomana. Vasadaroko kana ana Chirumhanzu ava. Ndinoitwa zvangu kutamba tamba ndichibva zvangu pachipinga apo.
Maswera sei veStudio, maswera sei. Ndinongotaura hangu pamusoro paagadzira Chirumhanzu ava. VaChirumhanzu zvinhu zvavanotaura izvozvo zvavana mwoyo, handifungi kuti vane vana vechidiki kudai. Suwa kuti munhu ungatotaura kuti hanzi nyika masoja aripo vanhu vakarwa hondo. Tinosvika kupi tichitaura zvehondo? Tane makore mangani tabva kuhondo? Now 40 years muri kungotaura zvehondo instead yekuti mutaure zvedevelopment. That's why nyika yaenda pasi. Mutoda haana kana zera rekunge anotaura zvehondo. Anoziva zvehondo kupi zvaanotaura kuti nyika inonotongwa neZNPF kusvika kumberi? Kupi kwavanotaurira? Chitsoti chega chega chinenge chingotaurwa navanhu veZNPF izvo vanotedzera. Kana yaikostenda ichingoengwa zvaaitaura kuti hanzi nyika handipindakasarota munhu azi. Ndo zvinoratidza tikatasa dzimwe nyika dzokukorokotedza ziri kukorekereza mapresidenti ari kusvika ma36 years president achikorekeredzwa achitonga nyika nyika dzichidevelop izvo tikatasaona naamerica kupresident wenyika chai trump ari kutongwa mushure mekunge apara mhosva akoenda pamusoro pemutemo but izvozvi anticorruption iri kutoti ndikasunga vanhu vanhu vari kuburiswa muzvitorongo imomo vana mai mpfumiri vaivo vesana vana chomba vakaburiswa havana kana nyaya dzacho kwadzinoenda
makadi makadi pastudio 7 mose vatepfenyuri venhau dzinonakidza tinokutendai nezvamotipa ai ndomboshunguridzika nemunhu anonzi mutodi mutodi anombouya pastudio 7 achiziva here kuti nepenyuro ndeyo ndo inoteerwa nevanhu vakawanisa danga achizviziva izvozvo da achimbonyarawo wombotinyara mutodi watinosvota mutodi dai zvako watomborega unotaura zvanyu zvako zvaunoda kutaura kuzanu tv orega kutinyangadza pastudio 7 studio 7 nepenyuro yevanhu hatidi mashoko aunotaura anotipa hasha mutodi nachurumanzi vanhu ava ai napfungwa dzavo handizivi kuti dzakamboita sei handingatauri zvangu zita rangu ndiri pabotswana apa moita basa studio 7 rambai makashinga rambai makadaro
pastudio 7 apo pari sei vakomana ka ngatitaurira nechokwadi dei takatoregera mukadzi wacho achisundidzira zvese zvimadhara zvese zviri kunzi hanzi neuyo uyo mutodi uyo ndiwo zvichatonganyika kusvika zvapera zvakaenda kuhonde izvozvo hatisweri tichidya izvozvo zvokuti munhu akaenda kuhondoka naiwo mutodi seuchiita svoto dzakadhakwa iwe unai muimbiwe unorwadzisa vanhu mhaniwo ungataura kuti nyika ichatongwa nevanhu vakaenda kuhondo chete ndo zvairamba mai mugabe zvacho izvozvo zvaa zvakatonaka vakazuviwa vese vakaenda kuhondo yavo toswera achitongwa nehistori unotirwadzisa mhani unotaura mazwa akadhakwa seiko taura kuti hanzi nyika inotongwa nevanhu vakaenda kuhondo chete vaifanira kuzuviwa vese zvina matemadanda zvese zvina nangagwa zvacho zvese zvakazuviwa izvozvo zvakapera isu we don't want mdc asi tiri kuda zvinhu zvakangojeka chete zanup f yakoniwa yakoniwa ndozvinhu zvamunofanira kuziva izvozvo hatimbodi hatimbodi musatirwadzise kuda
makadi kustudio 7 hai setinofara zvikuru tiri kutaura zvangu ndiri kuno kudhebheni ndichinzi chiramba ndine pandinodawo kuti mutigadzirisirewo studio 7 kuti paya paya kana muchidaidza vemapato vakaita sanagadzira chirumanzo avo navamafume avo nguva ngaienzane tinoona kuti kana vachitaura vemdc nguva inogugwa asi kana vachitaura vezanu pf mudhadhadha tichingohwa nhema dzoga dzoga saka tinokumbira kuti muvagadzirise ipapo uyezve kudava zvekutaura nyaya iri kuitika kujobhek uko mhirishonga dziri kuitika uko iye south africa ndiyo honzeri yezvose izvozvizvi vakataura vachiudza sadhak kuti kuzimbabwe kwakanaka hakuna kana kiraisisi iriko zvino tinoda kuvakumbira kuti vachidzokera zvekusadhak vanotaura kuti kuzimbabwe kuya hakuna kumira zvakanaka paya taiva taresva nekuti vakasadero muno hatibvi tichadoramba tichiuya zvamuchose ivo ndo vakatikanganisira nyika yedu tingadei tisimo munyika munomu tiri kunyika kwedu saka ivo ndo zvavanotoda kutoti tigare muno musouth africa saka ngavatonyarara zvavo vati zii tatenda hangu
manzwa pfungwa dzevamwe vatereri studio 7 inokupai mukana wekutaura zvamunofunga zvamunenge mataura hazvirevi kuti mashoko abva kuno kustudio 7 isu hatina kwatakarerekera saka munofungei iyi nguva yenyu tinokukurudzirai kuti mutitumire mazwi enyu pawhatsapp number dzinoti 001 202 465 0318 muchitiudza zvamunofunga pane zviri kuitika tombotarisa zviri kuitika kune dzimwe nyika Vanhu gumi nevashanu vakaurawa mushure mokurwiswa kwakaita umwe musha uri pamuganhu weSudan neSouth Sudan. Mutauriri weUnited Nations Interim Security Force anoti vakaverenga zvitunha gumi nezvishanu nevanhu makumi maviri nevashanu vakakuvadzwa uye vana vatatu vasingazikanwi kwavari. Kuurawa kweumwe mufundisi wechikristu nevarwi vanopfurikidza mwero veBoko Haram kuri kukonzera kusagadzikana pakati pavatendi vechikristu kumaodzanyemba kwakadziva kumabvazuva eNigeria. Mufundisi ava vakaurawa masvondo maviri mushure mekunge mutungamiriri weNigeria vaMuhammad Buhari vakurudzira vanhu vavo kuti vasaona sekuti varwi vanopfurikidza mwero veBoko Haram vanorwira nyaya dzechitendero. Muchikamu chino tinotarisa zvaitika muAmerica. Kutongwa kwemutungamiriri weAmerica vaDonald Trump kuri kuenderera mberi. Nhengo dzebato reDemocratic Party dziri mudare reSenate dziri pakati pekuratidza kuti sei dziri kuti vaTrump vakatyora bungiro remutemo wenyika pamhosva mbiri dzavari kupomerwa. Umwe muchuchusi weDemocratic Party vaGerald Nadler vati zviri kutaurwa navaTrump kuti havafanirwi kutongeswa marara anogona kukonzera kukanganisika kwezvinhu. VaNadler avo vanovezve mukuru wekomiti inoona nezvemitemo muparamende vati kana mutungamiriri wenyika asingagoni kuona panogumira masimba ake zvinopinza nyika pakaoma, vachiti hazvina kunaka uye hazvisi pamutemo. VaTrump vari kupomerwa mhosva yekuedza kumanikidza mutungamiriri weUkraine kuti aongorere vaimbova mutevedzeri wemutungamiriri wenyika vaJoe Biden nomwanakomana wavo uyo akanga achishandira imwe kambani yokuUkraine. Kutaura kudai, nyaya yavaTrump iri kutongwa izvozvi uye ichanzwikwa kwemazuva mazhinji ari kuuya. Tichange tichikuunzirai mafambiro enyaya iyi. Nezuro takasvitsa gore kubva Oliver Mutukudzi atisiya. Oliver akashaya musi wa23 January gore rakapera ave nemakore makumi matanhatu nematanhatu. Oliver anorangarirwa nevazhinji. Nesuwo kuno kuStudio 7 tinomurangarira zvikuru mudziyo dzaakatisiyira.
Tisingafungire mambo Ima dongo yeze baba, rukuni ma dongo yeze, pane waga yana de, rukuni ma dongo yeze, pane wano dana, wano dana na, rukuni ma dongo yeze, pane wano dana, watora mai, apu disepuru, wana wano chema. Yongo kunyera vano tembe ikovava ndima dzungo yezvedzeri baba pane waga iyana na rukundima dzungo yezvedzeri
rufundima dzungo nyedze Oliver Mutukudzi. Sezvo nguva yedu yapera, regai timbotarisa zvanga zviri munhau. Varwere vazhinji vanoti zvinhu hazvisati zvanyatsomira zvakanaka muzvipatara zvehurumende. Rimwe sangano rinomirira varayiridzi riri kushushikana zvikuru nekudzikira kweuwandu hwevana vakabudirira mubvunzo dzeordinary level gore rapera. Tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Tanonoka Kawande ndiri muWashington DC ndichiti mosara zvakanaka.
Soko isikati.